A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our websites, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissar Victor Matemandanda conceded this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And in Tunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Live Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, Marvelous. Ilo utaba isingalo lamhlanje lingaba litshona njani emakhaya. Ikudibana ke kuhlelo lwe Live Talk khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje ludaba lokwenyuka mahlayana kwentengo yezinto ezijiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Ubese tshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokutsho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo khonoko, intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Osomabhizimusi sebepheka intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isisedlulwa yi-rate yemabhanga, kodwa kulezi nsuku kukhanya hayi izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Udaba esifuna ukuluzwa-ke kini njengabalaleli, njengozulu weZimbabwe lamhlanje, ikuthi kambe umumo unjani lapho elingaba likhona esigabeni zenu? Iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo, ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonileyo kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe. Asazike ukuthi uminjani umumo lapha lingaba likhona. Siyalinxusa ke kubana nxa lifuna ukungena kuhlelo sibeni sonke lamhlanje. Lingasithumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisibambe directly ku 0012026192077. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Ayiwakho newo vachangobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka toda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here? Zvakamira sei kwamuri ikoko? Taona nhasi vamatema danda vaVictor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutengo. Mo vanga vati ivo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziya zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwa ridzenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka toda kunzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira, marates ari kuramba achikwira. Saka ndo zvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vane zvitoro pindai zvakare muchirongwa muchitiudza kuti zvakamira sei. Kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuhodha zvinhu zvenyu kunze kwenyika mushure mekunge taona isu kuti mari yekunze yema US dollar pari zvino iri kunzi haisi pamutemo uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabond mukutenga zvinhu. Aiwa ndo zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano. Saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu. Ntunga.
Abasanda Sixuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, nje utsho wethu ngaphambilini, lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na njengokutsho kuka hulumende. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Tukona pari zvino regai tibva tatotanga kuverenga vari kutinyorera pari zvino. Tine top fan yedu Oni Azinzuwa ari kuti isu kuno ku Cape Town tingatonyepa hanzi tikatumira nezvekukwira hanzi nezvekukwira kwezvinhu hatina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town. Ndi top fan yedu Oni Azinzuwa ari kuti kuti ndinyanyotaura hangu nenyaya yekukwira kwezvinhu handikwanise nekuti ini pari zvino ndiri mu Cape Town. Step Mogava Mutandavari ari kuti maswera sei henyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi salibonani VOA family aiwa toto salibonani kwamuri. Peter Mberi hanzi makadi zvenyu aiwa isu turi wadi. Tendai Zendera ari kuti zviri sei kosisimavhi kuno isu turi wadi hameno kwamuri ikoko. Tiri kuona zvakare ngwaone kwai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei. Nomene Nzara abva isa code number dzake aiwa ndo zvatinoda nenamba dzake tichaedza kukufonera. Filimoni Kawena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe. Tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino. Tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo. Zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii? Saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi. Ntunga.
Aha, and we have our first guest. That's economic analyst. Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality we are told says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down, but the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like Chicken Inn and so on had reduced prices. But you see, Chicken Inn and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mhm. Tokuchingamidzai nemufaro vamasimba kuchera mumboti batisawo kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa papa ma Facebook nemamwe pa Twitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare zvii zvamuri kuona?
Ya, tingati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisana naro. Zvinhu zvinongofanira kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana imii muchiti Chicken Inn yadzika, Chicken Inn haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hati chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinofanira kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwatisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti mumwe muchikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vatiti zviri kudzika, then I think taakutaura. But kana tichitaura nezvekutiwo Chicken Inn nepicha zvadzika mutengo, hava kumana, hatingati tatanga kuti tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemutengo yezvinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatokwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzikire pamutengo, asi hazi zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti weChicken Inn wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita mari, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapicha yekuti chingwa chadzokera pa$3 50, tochiwirirana kuti mutengo yadzika.
Ukumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungathi kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukakuncede uZulu khathesi nxasi khangela, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yangikhona iyasilela, ayitholakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asisasebenzisi izimali zabo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi unendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise i-cash. Abanye bayabe sina i-cash, i-cash ayitholakali. Iindaba zama-RTGS, nxa uthengisa uzayithola imali kuyekho-cash kumbe u-RTGS, kodwa xa uyisethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-eco-cash, uyabe ungelayo i-account nxa uyisethekeli, nxa ungasivakathela lapha Ntunga uyabe ungelazi lezi zinto. Uyabe uyisebenza njani, uyabe uthenga njani ezitoleni? So kubanga ukuthi into zibe nzima, ngoba abantu baye bekwazi ukuthi imali yakhona yalapha elizwe kayikabi khona. So khathesi singathi uncedo esilubonayo akula. civilly.
Siyabonga kutshera aqhubeka ubambile mavyanziti ne mumwe munyarikani wedu we have our second guest on the line. That's Mr. Belief Gaule, a former senator and a ZANU-PF member. Babu Gaule, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, ntongamile.
Yeah. Uhulumende Babu Gaule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka. Iqiniso yilipi?
Yeah. Ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga kodwa kukhona okwenzakalayo ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali ukwehla kwemali ley ukwehla kwama rates kakhulu ekuthintheni imali lapha yiko kudale khona ukuthi abantu begcine sebe labo sebesehlitha intengo lapha lalaphana kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo esibonile kwezinye izindawo kwesinye isitolo somunye umkhulu ngale kule indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tags lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale balokhu bengatshintshanga kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali engaka. Xa uzosiyatshayisa ngale sokungeyinye imali uzakwazi wafike sithi hhayi ilaphana emprize lana ngendala sesiqhizile kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethi hayi izinto lezi sezehlile kulesi tshozi esinjalo esiyenzakalayo ezindaweni eziningi abantu balokhu bengani into leyi sesentsha ngibona ngani kusesemasinya kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuya ngaphi kwakathesi kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike njengxa yamaviki amathathu phose kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi okwakathesi kusesemasinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthi ukuthi hayi le inyoka leliphindi kumbe inhlato kokathethi kumiso sesemathinya kodwa nginanzelelayo ukuthi umumona lo ukuletha imali okuthipa imali zangaphandle uncedisile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi into leyi kathi ingani ithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi okwakathethi singashipha wonke umuntu ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge ngoba akulasizathu sokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha lento esingazilethi ngaphandle azidulise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sikusenza ukuthi wonke umuntu sephonge ukuthi imali into zonke zikhwelile into zonke zikhwelile ngokunjalo sikhangelele ukuthi into ziyehle njengakhona kuhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezindawo ezinto ziyehlile kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke okuyikudla ukuthi ukudla kwasuku zonke ukuthi izinto ezindalo zona intengo yazo ilokhu isali imile ndawonye ayikayehli okuyikuthi kukhangeleleyo okokuthi kumele kwehle khonokho kubonakale ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa bayakwanisa ukuyanatha itiye bayakwanisa ukudla isitshwala yikho okokuqala ukuthi kukhangeleya okunye lokhu kungakhuluma ngabo-chicken indawo bani bani into ezingalancedo lezo sikhuluma ngezinto ezilohlonzi ezidilisa abantu suku zonke yize simele sizikhangelele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngemalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezinto zilezi ezizibalayo.
Limqotholelo Baba Gaule okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye wabakade bekuqula likamatemadanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likamatemadanda mina ngathi kade siliqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade wehlulekiswa ngaphi kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo kulenye indawo lapho emfike khona emadodeni la amakuleni la ngifike ngawatshela nto lina zanimele libe yisibonelo lina ngoba lina ngithe sikuhulumende sisonkeli yinto ekumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatsotsi ayalaesale ukuthi intengo leyi liyalilokhu injalo kodwa umumuso sitho ukuthi into kaziyehle asiqaleli thina siyehlise sikhokhe abantu babonele kithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga Baba uGaule qhubeka ubambile wari kutawura wagaule apha mavi vanova nengwezanu p f vari kuti vambotenderera neguta remubulawayo vachiongorora mitengo saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprice ari pamatex haazi kufambirana neprice yauri kuchajwa kana wakutenga kutili uko saka hanzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Aiwa, mashoko makuku tu saka muri kuzvinzwira vari pano pa live feed zviri kuitika kana pane vane zvingesa mumigwagwa nevamwewo uyai pana patikurukure tione kuti tingabatsirana sei tione zvakare tina vagaule vari pano pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei regai timbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu Ruwe Kwala Kina ndiye amboti Moresa uyo regaito nenomeniza Nkawema ari pano Ashley Nyanyiwa anzi zvino zviri kudhura ndakabva kumusha 3 days ago Ashley kana uchikwanisa kuti uzo kuti uri kupi vemataura tibva tanzwa anonowana mname chibedura anzi I'm addicted to Studio 7 the whole crew I love you guys keep up the good work saka ntunga anzi I'm addicted panapa Peter Mberi anzi ini ndiri kuZambia ndakuda ku dzokera kumusha manje RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika wemari tatoshaya kuti todii regai timboenda kuna vakuchera tinzwe vakuchera kana muri panhare iro RTGS iri nemabhondi ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida
ndo nyaya ndanzibotsanangura kuti dambudziko rataita nderekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti mari dzatinenge tichitumira namafoni asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhondi mabhondi aya achiri mashoma saka zvazvinoreva ndezvekuti achiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash zvanaa ndichitaura kuti iri mukati dzakatira kunoku kana kuti munhu wo anenge angoti zvakatira haakwanisi anenge asina ekokeshi kana kuti tende keshi kana kuti zvinhuwo zvinofambisa mari mune mafoni anenge achitoda keshi ivi yatona ndo tiri shoma vamangudira vachitoangana kuprinda 400 million imwe yekuwedzera pane iripo asi iko zvino mari iyi haisati yapinda mumaketi saka keshi tiri shoma uye keshi haisati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko kesi chiri kunetsa ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako iwewe kumabhengi kwaari kutikurudzira nekumabhiro uchaona kuti keshi vanenge vane mutengo wakaberera chaizvo ndokunge vanayo keshi yachona asi vazhinji kunyanya mabhengi nhasi ndambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda hazingakwanisi kutaura nemazita kesi yachona vavashota havana
siyabonga kuchera qhube kubambile lobabugaule sithathe umlaleli ecingweni vakanengoni kunjani mnumzana
makadii baba
hayi watripo yedu makadini
tinofara isu
ndipeiwo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugango iyi
mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika nyaya yemari dzavakatirambidza kushandisa dzemahiye ndo mari yanga yakutendirira vanhu vanga vajaira kuwana mahiye munhu anga akurerukira kuti akawana $2 yake anoenda muchitoro unotenga mafuta ake iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi munhu ukawana dhora hiye kuenda pamusika unonanzi dhora hiye seri kutengwa ne$12 mabhondi mabhondi acho kuti emawani haawaniki kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa munhu ane dhora rimwe chete anozibhadhara $12 mabhondi zvinova zvinhu zvinonetsa zviri kurwadza zvisingaitemunyika yedu yezimbabwe
vakane ngoni imi muri kupi pari zvino
ndiri kuchitungizi
oho okay ya kuchitungizo uko saka zvakamira sei mambopinda here mumabhanga nekumwewo uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei
mumabhanga vari kutaurawo kuti heti yakava interbank vari kuti $8 asi ukaenda mari hauiwani zvinhu zvavanongonyora manyezeva asi kuenda pagiraundi hauwana zvinhu zvakadai muzvitoro tapinda mafuta ari kutengesaiwo ma$25 $8 mabhondi kana ari mahiye $2.80 $3 asi vanenge vachirambidza kutengesa nemai
kotomboti mapinda muchitoro mubva mati kuna stopkeeper yeye inini ndinawo maus angu anoda kutenga neus vari kutambira here mari idzi kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona kuti zviri kufamba sei?
Kutambira vari kutambira zvavari kutya. Ndezvekutanga vatotarisa kumeso votongoonawo kuti kana vagutsikana mhiri vanogotambira mari, asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai paive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari, maitii?
Dai vanga vangoregera mashandisa mari. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedunge inotive kuti zvinani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu, vanga vakudekekutirwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa, tinokutendai vakanengoni, muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye-bye. Ntunga, we're hearing there from our caller. You started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical. It's unreachable, he's saying. But the surprising thing is that when you are quoted in US, the difference is like night and day. But the shopkeepers are afraid to openly sell in US dollars, although if you negotiate, they will accept your US dollars. So he's urging the government to actually relook at this policy and revert back to using the US dollar, because he says with the US dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food. And if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole spenduke kuwe. Siyazi skabeni sako echolocho. Abantabaneng bebesebenzisa Iran estolo. Njengoba lingasasebenzi le US dollar le mali yonke yakwamanye amazwe, kulezi insuku benza njani abantu?
Ye, khona kwenge ngakutsho ukuqaleni ntingameli ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uzaletha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke. Kodwa ke udubo lukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nxa besiyatshintsha kuyamele beyetshintsha ngoba baya bephethe wona amaranzi. Kubese kumele ukuthi bahambe ngale beyetshintsha-ke imali liyana endaweni ezifaneleyo emabhanga ukuthi bethi bethola-ke imali le yangaphandle. Yilo dubo lukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyo naleyo ilirandi njengoba usitsho kakhulu ezigabeni zethu zetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe nkulu kakhulu ntungameli etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke sisebenzisa imali inye. Njalo umumo nalo okwehlisa kwezinto ulokusiza nje uyakhanya ukuthi kulobu ngcono kakhulu ukuthi into leyi yabomthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona lerand xa likhona yile lingasiphambaniseni inhlelo nje kuphela awalihambeli yetshintshwa ngale abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyicatshile kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibhondi. Ingathi ibhondi sokudinga kathi libe liningi ukuthi olidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale danga ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayishiywa ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siyamanga bazi.
Qhubeka ubambile Babu Kaole. Sithathe umlaleli lapha, it's 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Yebo,
kunjani baba Ntunga mina?
Hayi, siyabonga Masuku, unjani lawe?
Mina ngikahle, kunjani ngakini khona ngazo?
Hayi, konke kuhlangene. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Ngezenkabazwe baba.
Ye, kumi njani enkabazwe?
Hayi, into zenkabazwe lapha ukuthi kungumana kufani nje. Ifana yonke iZimbabwe ngatsho njani. Into zethu vele sisebuhlungwini obukhulu kakhulu.
Azehlini
ntenze. Into zonke zikhuphukile. Ngiyamangala nxa ndilalela ubaba uGawule ekhuluma lo angazi ukuthi ilizwe leli ahlala kulo yiliphi. Ngoba ngawutela ukuthi ama-potatoes abiza okuyi-kg ilokwanga ngikwazi kungama-kgs amangaka abiza $55.
akulisaka lokwa
angatholakaliyo yazi imangalo ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngisho njalo ukuthi kathi kona vele yena ngiunderstand ukuthi ngusomabhizinisi baba lo kathi izinto zakhe yena ichipho unganani angasicasithela yini njengoba engiwusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shop nakhe nxa kuzukuthi ya ezingani scrupulous business ifu ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje iunderstand ukuthi yena umthuli ngakhe yena he's now playing ama blame game. Wanamuntu ukhulumile ukuthi iyisa lelibe labo nalizimbawo. Awuthi seyithat iconomy yezimbawo ibulewe liyisa. Lona lisebenza iminyaka yonke le. Iyisa ngakho ukuthi libulele ilizwe kanti vele lalifakwe ngubani. Those are the same people. They have been advocating for this iyisa bona bakugawule bona la. Namhla ngoba sebecabanga ngathi agawe sebesithi hayi akusebenzi ke khonokho. All right. Sisho njalo kwakhathesi ngokukhwele kwenza izinto. Abayengeza imali ngobani? Ama-civil servants bayahawula lakhathesi. Nobody is being paid. Khathi imali yona leyo abantu bakuthola apho ukuthi bathenge izinto.
Siyabonga Masuku uzaphendula ugawule. Siyabonga ahle sithathe omunye njalo umlaleli.
Ngiyabonga.
Umasuku ke usixhumese enkabazwe lapho silo Mangena uJays Mangena ecingweni. Siyakwamukela uhlelo Mangena.
Yeah,
hayi siyabonga usixhuma ungaphi
Harare.
Kunjani Harare?
Into ziyabheda.
Yeba kithi akulabo belo obukhona.
Bekauthinki kuthi siyahawula la.
Kodwa uhulumende uthi yehla phela intengo.
Kulula ukukhuluma kodwa kulalutho akulasolution ekhanyayo.
Akusiphi imzekeliso nje mbili emthathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka?
Ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now is going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop. Ithukela enangikwayo vele akukhulumele.
Yebo
into zonke ziqasile.
Kwenziweni pho Mangena?
Nambona ano umfana lo mwani lo kaye uyasonisela. I don't support any lokuzeni. Angisinto e-politics but ma lo sesikhundleni sithi ngabahlali bekhulume yena uyala sonze ukuthi yena uthenga kuyiphi ishophu.
Ubani uChamisa?
Ya, uPhaka uChamisa lo.
Kodwa uChamisa layo uthi mna ngakwa nguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma la.
Siyamazi sibona phela sibala siyabe sibona ukuthi yena uno uwilling ukuthi behlali bakhulume benze i-adventure like abakwenzayo ngo-2008 laphana lo uRobert Letswankrai. But yena uyala manje ukuthi bahlali bakhulume.
Umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazatho. Thola nxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle?
Ma bonke bebengafuni kutho ukuthi bavulala thina manje. So isense yabo yokuthi bahlale bakhulume baya befuna ukukhuluma. Bavulala thina. Ofisi thina ithi Zimbabwe wangikhona.
Hayi siyabonga Mangena ungena kwena.
Ngibonile la ngiyabonga kakhulu.
Amavyanzi nemtereri Mangena kuHarare anzi vaChamisa navamunankagwa vari kutiomesera ngavagare pasi vabwereketa.
Vachinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprograma atinoita Let's Talk. Vazhinji vanouya vachitaura izvozvo asi pana si anzi Sibangani Ndlovu ari kuti the caller does not understand politics. Ndokutaurawo kwaari kutaura anza but mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitunga zvaanenge achifunga vanga vari panharapa ndokufungawo kwavo kuti vari kuda kuti vaviri ava vagarisane nokuti ari kuti iye vaviri ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa sekutaura kwaari kuita anzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo here
tisatenda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterera hanzi kuna vamanhanda
aha vamanhanda makadiiko pachirongwa
Hello.
Hello, makadi vamanhanda pachirongwa. Sorry ndandisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo, makadi muri kunzwa zvakanaka. Ndinenge ndiri kudambuka dambuka.
Aiwa muri kunzwika taura itinzwe muri kunzwa iri mugango iyi.
Regaindi pake, gain pake. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule.
Mhm.
Pane nauya ndiri kuda kuti ndivabvunze kuti tigofamba tese zvakanaka.
Ameno munotaura ndevelere pamwe vamugataura nawo muchivabvunza nendevele vanga kupindurei.
Vagaule vacho vanotaura futi.
Shona.
Okay. Mana ngezami. Ndicela kuti ndiudze
Shona baba kuti.
Vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare apa hanzi ngavataure zvavo neshona saka taurai henyu
okay muri kutaura navamanhanda ari kuno South Africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwi kushandiswa mari dzekunze mamwe matano akatorwa nehurumende ndaapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matano apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodaira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandisa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chete zvevagaule ndaangida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapuraizi asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvingangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumira zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti
pachidimbu
vamanhanda imimi vana nhasi ndiani kuvari paredhiyo ndikumbira kupedzisa shoko rangu rekupedzisira
pachidimbu ndemavelas natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogarotaura kuti kana muchitumira maaudio musanyumbana kana kunyumba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyumba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada ii musingazivi kuti pamunonyumba muchidaro umwe munhu ari padhuze naipapo anoziva opedzisira kufonera kuti koninga ari kuti zvakati ndoda kuti tidhibhete as zimbabwens tiine chishuvo chokuti nyika yedu tibudirire I am a really ZANU-PF member. Nobody can change my mind. I've been there way back in 1976. But if ZANU-PF take a wrong direction, that I see they need assistance, that's why I'm asking Vafili Gaul. Thank you very much.
Thank you so much, Wamananda. Maviasiva, Gaule wasati wapindura pane mumwe mterere anengu wagabata. Yari parunare wa Filimon. Tiwa gamchire magadi enyu wa Filimon.
Tinofara zguru magadi.
Tinofara, tipe upfungwa dzenyu. Filimon, tunzwa maungira meno murepa radio kana kuti zviri kufamba wani kwa muri.
Dzimai
taurai.
Thank
you so much, Nefungwa Zenyu.
A very good contribution right there. Ntunga, but Nare Manjendoza Singanskwike, for the benefit of those that couldn't hear, what did he say?
You are saying,
I know from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider going back to the US dollar, because it says shopkeepers are taking US dollars, secretly. Although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in US dollar, because he says the bond has no value, or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule. Yes.
Babu Gaule, ube kulumu mlaleli. Pindurai pane mi vunzo ya vunzo ya ga wanda na ba mananda.
Chakutanga ba mananda, ndinoda kutenda, chaizo. Mvunzo ya mavunza iye, ndichaipindu ya mvunzo enyu nokufara zvisingaiti. But jokuti akatoda kuti zita rangu, wati, unango chikanganisa zita rangu, my name is Believe. Gaule. Yes. Nyaya ripo ndeyekuti, pamananda, nyaya ya mataura ndafara chaizvo, kuti kana vanhu vechidibeta, atidi kuti zvopedzisira totukana, toitira zvei, izvozvo, zvinhu zvokuti vanhu va munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe maZimbabweni, handizi kuti zvinobva kupi, midzimu yacho iyo inobva kupi, even Mwari haasi kuzitendera zvinhu zvakadaro. Kana tidhibheta, ngatimbodhibhetai tichipanana mazano, tichiona sorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu, nyika yedu. Nyika ndeyedu ikai tose, Mwari akatipa nyika iyi. Chokutanga ndeyekuti hurumende ine mazano, akatora mazano yokuona kuti ipedze kukwira kwezvinhu. Zvinhu zvanga zvichikwira, mitengo yange ichikwira mazuva ese, everyday, almost everyday. Maprize achigara achikwira, nguva ndeichitika. Nyaya iriyo, vana vamutuli, vazvina mufundo vamutuli vaya, kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yenyika ine mari yayo. Iye zvino hurumende iri kubetsera nekuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets. Ukaenda kuBulawayo uku uchawana kuti machicken ini akavharwa, mapurisa ari kudimbura zvinhu zvese, ari kudhila nevanhu vanotengesa mari kumukambo yechivanhu. Iyi ndizvo zviri kuita nehurumende. Hurumende iyi mapurisa akabuda ari mumarodhi achitsvaga vanhu vacho, ichisungwa vanhu vari kusungwa. Zvipedza izvozvo, vanhu ngavachinje, vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari, noti vanhu mastreets nemarete ekusabhotejaiyaya vechakatakura vechishandiswa nevanhu vari kusapotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyirira zvakakwana. Ndizvozvo ndizvo zviri kuitika. Hurumende ine mazano okuti kuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that create that environment. Hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzemaGMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprizes akawanda ndiye acharova vanhu. Sezvo president ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu. Shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo. Mitengo ichadzika vezvingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya mapeople shops. Hurumende iri kuuya kana vekarega kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo. Vanhu vachatenga mitengo yakadzikira. Ndizvo zvichiitika, ndizvo zviri kuuya izvozvo. And kune mazano akawanda hurumende iri shamu yacho haisiyo kuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika. Hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanoti titambure kana tii zvinhu zvichinetsa ngazvinete munhu wese. Maauthority measures ari kuudza hunzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitekesa chichabuda.
Tinotenda mungobata makadaro.
Vamasvuku vakati vanoti vanhu vanogara kupi, vanhu vanogara kupi. Tati inini ndataura ngati ndikhuluma lowo masvuku kuti ngati nde umasvuku wenkavazwe masvuku wenobvere ose midlands. Zvisisa kuti sitetina sikhange nekuti mitengo kaiyese asichongo kuti mitengo sezviyesile. Mina ndite ndisvike kwenyishop eBulawayo ngale ngabona amakula amanye ebhala maprizes amanye angaisiwo kodwa kwezindawo. Thina ke masvuku manangutyele mina ngumapizebhizinisini zemabhizinisini nami kodwa into engiyikhangeleyo kuti ama-wholesellers kayehlisi ntengo kuqala ehlise nawo ukuze kuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga.
Mombobata makadaro Mr. Gauleri. Gaitende kune muteereri. Hallo caller. Hallo.
Hallo maswera.
Aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura na Denford Mbawaru Tafara Marare.
Ehe, kwakadii kutafara uku?
Utafara kutsvene. Imachete kushaya magetsikana.
Okay, tipeiwo mainzwa iri mudandaro pari zvino. Magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku?
Magetsi achato anouya takarara kudzoka oenda takarara futi saka tatambura nenyaya yemagetsi.
Ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari iye kunzi haichashandiswa?
Mutengo yekurwadza fungai kuti zero chaye ndakapinda matm ndichida kutenga chimwe chitindi chinonzi fees. ATM chiri kuita $5 uenda maok chiri kuita $9 mushaya kuti marate one warumbowashandisa warumbo watora kuti marate avari kushandisa ok netm zvanyanya kusiyana pasi. Chinhu chikuita $5 $5 bondi matm uenda maok chiri kuita $9 and nousiyana kwaita mapurize acho ka kuri tokonfusa kana kuti sabot yuti chii
sabotage tazvinzwa. Saka inimi muri kuona sei iyo mari yacho yemaRTGS nemabhondi iyi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga?
Haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana wacho kwemapurize akuite. Kuti chimwe chinhu five manini matm uenda maok chiri kuita nine saka rete inenge yashanda papa inenge yashandisa rete yekuti kudii nobva watoshayiwa shumo yazvo. Taomera wezimbabwe.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii?
Kana zvichibvira ndavangobvisa zvavo bhondi racho wagadzire mari yedu. Mari yedu yatinoti ndiyo mari yedu yezimbabwe yatinenge taakushandisa iri mari yakazvimira pachezvayo because bhondi ratoshaya basa bhondiri.
Aiwa mashoko makuku tinokutenda ichaizvo mukoma muve nezuva rakanaka.
Nemo mo nemanero akanaka.
Aiwa isu kwatiri kuno kwachiri masikati zuva rakacheka asi panza apa pambenge zvapo pane mafashamu. And Tunga, we're hearing there from our caller in Tafara in Mabvuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity.
Mm-hmm.
He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the, you know, and do away with the bond. That's what he's saying.
Si buele kuchera. Mnumzana kuchera, ukhona ecingweni? Okay, utasinga kaye kuchera si lo mlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Ngiyaphila linjani? Khuluma lo Vuthu Ebengwa.
Etepen.
Hey, ngapha sibona izinto ukudula, uma uyangena emashophu, uthi akhangela amashophu kwezinye indawo, bakubalisela into oyithenga mhlawumbe nge-$5, bakutshela ngama-$20, kunzima.
Uthi ungaphi mlaleli, usedebheni?
Embelengwa.
Oh, Embelengwa, besemangela ukuthi lasedebheni. Okay. yabakithi. Ziyenyuka nje intengo mihla lamalanga.
Hey, ziyenyuka mihla lamalanga. I-transport yakhona, i-short distance, izabe kuthela ngama-$10. Hey, asakwazi ukuthi senzeni.
Yabakithi. Nxa belalele bona bakahulumende, kuyini ofisa bakwenze kulungisisa izinto?
Mna bengifisa nje balungisise intengo yezinto, behlise izinto that sikhole ukuphila kahle, bafake imali levali, izinto yaleli dola le-Amerikeni kube yinto nje lisebenzayo.
Liphenduke.
Liphenduke idola le-Amerikeni.
Hayi, siyabonga Vusa.
Siyabonga lati.
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there is Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in their store from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar. So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gauluza Pendula Konapo, singavela Uguchera. Uguchera, uba bukaule ugewa kulumango gute. Uhulumende ulakho ukuletha lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle kahle lo
uhulumende wakhona uyabe esithole ngathi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba uDube esinalo yokuthi angisho ubaba ugawule usitshelile ukuthi ama-business ukuthi lapha abathenga khona yikho okulentengo ephezulu. So okumele kwenzakale lapha ukuthi uhulumende aloba abe le program eyokuthi vuselele ama-industry ethu kube into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale into ezinjengama-tissue, into ezinjenge-cooking oil, into ezinjenge-Colgate, into ezinjengesepa eyogezisa, isepa eyokuwatha into ezinjengale ngokuphandle kwelizwe. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo avuselele enze ukuthi lapha akumelanga zi-import yama-toothpick kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sitho ukuthi siyadinga i-foreign currency ukuthi sithenge into ezinjengama-toothpick.
Thank you there, Mr. Kuchera. Baba Gaule umavela sube kubalela umbuzo lapho obuzwe ngumlaleli ungaphendula.
Isso.
kwanga ube kuntumize ukuthi yeah I didn't understand what I was trying to put across. I was saying amapolisa azabe amapolisa akade adudula abantu labana abathisa imali emgwaqweni abadudula sibabo njengazange ngithi mina azahamba be sisinte ngwezitolo labantu ngithe uhulumende uthi umpresident ukhulumile that day yathesa wathena njengohulumende sesilungisa uswazi abantu babhizinisi zabaqaca ngolunye uswazi olukhulu kakhulu esisho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezi zinto ama-shops akahulumende nani azabe ethengise intengo ama-essential commodities zayintengo eziphansi kwelokuthi labo badurisayo bazaswela abantu ababathengelayo bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu lezi ndlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo lezi ndlela uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho so lwana usisibe sithi nanti amapolisa azabe uhulumende uzasebenza njani uzathumela amapolisa hayi amapolisa akusetshenziswa njalo sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapolisa esixosa abantu ukuthi bayehlise intengo uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye lomo ongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga
nanzi mtereranga asina kunzwisisa sakanzi navagawule sekutaura kwavamunangagwa mutungamiri wenyika tiri kuvagadzirira shamu ine munyu
ani manje ari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mtera tiri kugadzira shamu ine munyu vamborowani shamu ine munyu here
aya kudhara tichiri vadiki handiti kuno vanobva vati abuse zvino aiwa asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule ko izvezvi vanenge vakuzoda kuno order zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanopf muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS
briefly vavukau
ye konapo endaweni yale ipapo panyayiri hurumende ine mazano okuti ibetsire zviya zvataura kuti ndizonda taura kuti GMB kana uchida iye zvino unongoona wana zviku GMB kunani hurumende ine chazviita izvozvo ndiyo hurumende chazviita even mari yati yekunze hurumende iye chabetsere nemari yekunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomo then vanhu mabhizinisi vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho izvozvo but kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na minister of finance ndiye anoda kuguna nangove na minister of industry and commerce Ivan Dlovu vanogona kuzitsanatsanangura zvizvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku
aiwa tinotenda vagaule on that note Ntunga there was a breakfast meeting today between the finance minister I think and the governor of the reserve bank so it would be interesting to see what actually came out of that meeting
hanzi navamangutya vachitaura ipapo hanzi we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka uno first thing yanobvunza anzi raiti rakamira sei
aiwa apa Ntunga tiri kuseka nhamo seri kugare asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze Ntunga
and would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Oliver Lelisayo, Ntunga Milinko, Mo.
Saying goodbye to you is Marvelous Mhlanganya. I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation. Have a very good night.